Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedu zanasi chipirimbudzi 12/2019. Vanhu vakawanda vanokwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana siyana muHarare asi mamwe mabhanga anga aine mitsetse mirefu zvikuru. Asi vanhu vakawanda vanotadza kutora mari dzavo mumabhanga ekuchinoi zvichinzi mabhanga aya anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuru yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzozeya bhajeti rehurumende regore rinouya iro richazeyiwa muparamende nemusi wechina. Kushayikwa kwemvura kwovhiringa upenyu hwevanhu nemhuka kunzvimbo dzakapoteredza Hwange National Park. Muchirongwa cheda connection na 8pm tiri kutarisa kuipa kwakaita uori uhwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakavimbisa kurwisa. Muchirongwa ichi tichange tichitarisa kuti uori uhwu huri kuvhiringa zvakadii budiriro yevechidiki munyaya dzeupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakangana kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.